bodhu uriko kunzvimbo yekwatisi yatota wakadhirika zvechokwadi nezuro zvinobva kwadhirika kuseni saka pandakazosvikawo neko zvekumapasi 4 kumasikati ndakasvikapo basa richiitwa rekuedza kubatsira vanhu vakadhirikapo pasi panga paine mushina weexcavator uchicherapo wanga wabva ku9 yefederal baker inovayanga ichibatsira ipapo paine vazhinji vanga varipo paine mapurisa nevamwewo vakuru vakuru vemunzvimbo yebhindu ravo vange varipowo panzvimbo yetsaona iyo
muri kufungidzirwa kuti manga muine vanhu vangani mugodhumu
ya pakutaura kwanga kuchiita vanhu vaipi vanhu vangangodaro varipo pasemugodhu vangangodarika tini kutaura kwaiita vanhu pane mumwe chete wekuziva anogara munzvimbo yemunrz saka nevamwewo vaingofungidzirwa kuti vanga vevanani vanga varipo panzvimbo
vanhu ava vaichera zviri pamutemo here kana kuti mugodhi wanga usisasashandi
chera kwematisi yatota hakunganzi kuri pamutemo kuchera kwagara kungoripo kunoitika munzvimbo zhinji muno muzimbabwe zvichikorokoza zvinogara zvichiitwa nevazhinji zvavanorarama nazvo saka ndo macherero anga achiitika panzvimbo iyo
saka pamakazobva pane anga aburitswa here zvakafamba sei
munguva yandakabva kana kuti kusvika mukudoka kwezuva ramezuro pange pasati pane munhu anga aburitswa futi kuchera kwanga kwaita excavator yakachera yakasvika pakubatawo mvura saka vanga vaakurwisana nekuda kudhonza mvura kusvika kunze kwazodoka kubva pazongonzowo vachazama kupedzisa mangwana kwaedza nova musi wanhasi
tarisa pane nzvimbo iyi mungati iri kure zvakadii nedhorobha renyu rebhindura
nzvimbo inonzi tichatota iri mudhuze dhudze mudhorobha rebhindura kana tichifamba neHarare Road pane service station inonzi Glow kuseri kwayo ndo panzvimbo paitikira zvinhu saka hapa dhuze dhudze zvapo mune mutauni yebhindura